Mumwe wevanhu vane muonero wakadai ndiya mai Christina Mparadzi, avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa. Amai Mparadzi vanoita zvokutengesa zvinhu mumugwagwa mumusha unogara veruzhinji weHopley kuchamhembe kweguta reHarare. Amai Mparadzi vanoti vane vana vanomwe uye ishirikadzi mushure mekufirwa nemurume wavo mugore ra2010. Amai ava vanoti vari kunhonga svosve nemuromo uye mapurisa ekanzuro haana tsitsi navo nekuti anovashungurudza pavanenge vachitsvaka cheuviri mumigwagwa mavanotengesera.
Hatina mufaro kana mhuri dzacho, hatichatozivi kuti tinodziraramisa nei, hatisi kutoziva kuti tinodzipei. Nekuda kwekuti tiri kugara tichimhanyiswa mumugwagwa, vanotiwo mablack boots, vanotiwo ekanzuro varaundi pacho vachiuya, ende kana vouya havanei nazvo. Kungobhutsura zvinhu kana vakaukatiza ukasiya zvimwe, vari kungotora vachikanda mumarori.
Vajaulani Chikomwe, avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa, vanotiwo havana mufaro neupenyu hwavo.
Kucherechedzwa kwezuva reInternational Happiness Day chinhu chakanaka chinenge chichikurudzirika, asi kana tichitarisa isu sevamavhenda, vanhu vanotengesa nevanorarama nebasa reinformal economy, chekufara nacho chaicho hatina.
Mumwe mugari wemuHarare, Vatafara Nyamunga, vanotiwo havaoni kukosha kwezuva reInternational Day of Happiness, vachiti vanongoisa tarisiro yavo kuna Mwari, vachizvinyaradza nokugara vachinwa hwahwa.
Chinhu zvazvo zvakaoma, asi nyika iri topemberera zuva iroro, nyika dzedu dzichipemberera. Nhamo inhamo, hakuna asiri kutambura, asi Jesu achationa chese nemuzira Jesu.
Asi vaCrispin Chinyani, avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa, vanoti ivo vagere tatata, nekudaro vanopemberera zuva reInternational Day of Happiness.
Tirikwanisa kutombozviriritira tisina kana mhirizhonga kana kuti chichi munyika medu, saka tongoti muZimbabwe pari zvino zvinhu zvedu zviri bhuda zvaenda zvakadaro.
Asi Chipangamazano, musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara, vanoti ivo kufara kwevanhu kungaita kuti vapemberere zuva reInternational Day of Happiness kunenge kuine chekuita nemamiriro akanaka eupfumi hwenyika.
Ikonomi kana iri kufamba zvakanaka, inoita kuti mabasa anga aripo uye kuti munge mune stability. Saka izvozvo zvinobatsira mukusimudzira mufaro wemunhu wega wega. Saka kana ikonomi iri kusangana nemachallenges, zvinoaffecta kugutsikana nekufara kwemacitizens.
Chipangamazano, musangano reInternational Media Support, vaRashid Mukundu, vanoti hapana chekufarira zuva iri muZimbabwe sezvo vanhu vakawanda vari kuyaura nenhamo.
Zuva yari tingatori tii zuva rekusuwa nekuchema nekuungudza, nekuti vana veZimbabwe vatambura kubva nyika ino ichitorwa nevarungu kusvika 1980 hurumende yevanhu vatema ichipinda musimba kana kuti mukutonga. Kusvika pari nanhasi vana veZimbabwe vanotambura, vana veZimbabwe havana chikafu.
Asi umwe wechidiki muZANPF, vataura ikandishaya, vanoti pane zvakawanda zvinoita kuti zvizvarwa zvenyika zvipemberere International Day of Happiness.
Zimbabwe inokodzera zvikuru kwazvo kufarira zuva irori reInternational Happiness Day. Nechikonzero chekuti kutoti tinzi Zimbabwe ikoko zvakaunza mufaro muruzhinji. Ndosaka makaona mugore 1980 vanhu vakafara vakazara mugwagwa vachipembera. Saka chekutanga chinofarira vana veZimbabwe ndechekuti muZimbabwe mune kusitonga kuzere.
Mashoko avakandishaya anopesana nemaonero aamai Muparadzi, avo vanoti ivo nevamwe vazhinji munyika yese vaneta nekukanga waya.
Ndinonofara seiko ini dumbu rangu rine nzara? Ndinonofara seiko vana vasiri kuenda kuchikoro? Ndinofara seiko?
Mutsigiri weCitizens Coalition for Change, vaElvis Mugari, vanoti ivo mukutarisa kwavo vanoona pasina chikonzero kana chimwe zvacho chingaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvifarewo pazuva iri.
Mufaro hamuna muZimbabwe. Tinocherechedza sei zuva remufaro imo muZimbabwe musina kuremekezwa kwekodzero dzevanhu?
Asi gurukota rezvekugara kwakanaka kweveruzhinji muZimbabwe, vaPaul Mavhima, vanoti bazi ravo riri kuita basa rakanaka kuitira kuti vanhu vave nemufaro muupenyu hwavo.
Isu sebazi ndisu tinoenda kunodzimura kushushikana kungave nevana veZimbabwe. Saka basa redu guru nderekuunza mufaro kune avo vangasurikirwa pamusana pekuti zvinhu zvavaomera. Ndisu zvakare tinopa chikafu kune avo vanenge vachaya chikafu nyangwe kukange kwaita drought.
International Day of Happiness rakatarwa muna Chikunguru 2012 neUnited Nations General Assembly kuti ringe richicherechedza musi wa20 kurume gore rega rega senzira yekukoshesa mufaro muvanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.